manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wesvondo, chikumi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7, nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Urongwa hwekuvheneka mutumbi wakawanikwa kunyatsime unonzi nebato Citizens Coalition for Change ndewa muzvare Mo Blessing Ali hutarisirwa kutanga cheronguva. Mr. Zimbabwe nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana kuti mishina yakatengwa nePortrans haizoshandiswi munyaya dzekusora sezviri kutaurwa nehurumende. Urongwa hwekuchinjana vasungwa pakati peZimbabwe neBotswana hwosvika padanho repamusoro-soro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira kubva kunyatsime chitungwiza anoti vatsigiri veZANU PF vaenda pamusha pari kuchemerwa muzvare Mo Blessing Ali vanova nhengo yebato Citizens Coalition for Change ndokutanga kukonzera nyonga-nyonga. Kanzura weZANU PF wenzvimbo iyi ari pamavhidhiyo ari kutenderera pamadandemutande achitenda kuti haasi kuda kuti vatsigiri vebato Citizens Coalition for Change vacheme mwe wavo vakapfeka hanzu dzebato ravo kana kuimba nziyo dzezvematongerwo enyika. Anoti nzvimbo iyi ndeyebato reZANU PF gweta rakasarudzwa nemhuri yamuzvare Mo Blessing vaJob Scholar vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusha apa.
Pasvika MP weZANU PF weSeke Rural, one of the most unpopular members of parliaments in Zimbabwe nakansela wenzvimbo iyo yeZANU PF vane matags eZANU PF anga akanwiswa dora akadhakwa. Vakatanga kupopota vachiti pano rufu urwa zvisusu zvochemerwa muno, hatidi kuona vanhu vakapfeka mauniform vakapfeka attire yeCCC ino iterritory yeZANU PF. Zvekare ivo vakati hatichadi kuti nhamo yaMo Blessing ichemerwe pamba pake kunyatsime ichibuda inochemerwa kuSt Mary's. Ini ndiri kuda kuti kuvana vemuZimbabwe batai hana dzenyu, tichachemera Mo Blessing pamba pake. Chiri kukoka zuru nezuru zvavana veZimbabwe kuti vauye vazochema nesu panguva yekuchema kwakadai.
Ko panyaya yekuvhenekwa kwemutumbi tabvunza vaSkala.
Chakafana kuti chiitwe ndechokuti pachiitwa postmortem examination yake, then tapedza izvozvo tozoita forensic examination. Zvekare hatidi kuti tisiye tisina kuwana umboo hwakazara kuti akaurawa sei. Saka hatisi kuzotendera zvinotevera kuti mapurisa aite forensic examination nepostmortem pasina gweta rakamirira mhuri nevemhuri.
Vachipindura mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato reCCC riri kuda kuisa nyaya dzezvematongerwo enyika pasina kukodzera.
Zvinonyadzisa zviri kuitwa nebato reCCC rina varichamisa kuburikidza nemashoko ari kubudiswa nenhengo dzavo dzakaita sana vaJob Scholar. Handizivi kuti hunhu hwedu vakahurasa kupi hunoita kuti vatsvake mbiri yezvematongerwo enyika parufu runorwadza kudai. Muzvare Mo Blessing Ali munhu watinoziva, hatina kana mucherechedzo watati taona kana picture inoratidza kuti mai muzvare Mo Blessing Ali vaita zvematongerwo enyika. Munhu watinongoziva kuti waishanda kuchitungwiza City Council.
Mumashoko kubatorive na une zuro, mapurisa akazivisa kuti mutumbi wakawanikwa na mai Lina Mukandi vanova mai vapayas jamba. Arikutsvagwa nemapurisa sezvo ari akapedzisira kuwanikwa aina muzvare Mo Blessing vachiri vapenyu musi wa24 mwedzi wapera. Mamwe masangano evatori venhau uye vanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kugutsikana nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti Potras haizoshandise umhizha hwayakaparura panyaya dzedzinhare kana kuti Telecommunications Traffic Monitoring System TTMS kusora vanhu. Gurukota rezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vaJane Van Muswere ndivo vakaparura urongwa uhu muHarare svondo rapera vachivimbisa kuti hausi kuzoshandiswa kusora vanhu. Vanoti huchashandiswa chete mukuona kuti inhare ngani dzapinda kana kubuda kuitira kubhadhara mitero kwemakambani enhare mbozha. Kambani yeGlobal Voice Group kana kuti GVG ndiyo yakapiwa basa rekuisa mishina iyi nehurumende zvinonzi nevamwe zvakaitwa zvisina kujeka. Bepanhau repadande mutande reNewsHawks rinotiwo kambani yeGVG ine maoko akasviba sezvo iri kupomerwa nyaya dzeuori kuLesotho, Ghana, Liberia neGuinea. Kambani iyi ine mizinda kuSouth Africa neSpain uye iri kupomerwawo mhosva dzekusora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatabani moyo.
Semisa Zimbabwe takaisa nhunha dzedu mukunyora, takaisa nhunha dzedu mukutaura nehurumende kuAfrican Union and kusvikira zvakare kuUnited Nations tichivaudza kuti urongwa hwavo hwekuparura zvikurusa nemutemo weCyber and Data Protection Act wanga usina kumira zvakanaka nekuti waizopa dambudziko pamberi apo, dambudziko ratakuona nhasi.
Iyi dambudziko rei?
Rekuti zvikurusa Potras inopiwa masimba ekuchengetedza mashoko yainopiwa nevanhu kuburikidza nebasa rayo rekuchengetedza mashoko anobva ku madande mutande nenhare mbozha yatinoti iyo data protection. Uyezve Potras yakareyo inopiwa simba rekuti inge ichiongorora ipfeke mamwe maziso ekuongorora nekusora kuti vanhu vari kuitei pamadande mutande, panhare mbozha, panhare zvadzo. Izvi zvinotipa kuti tive nechipuka chinonzi tsvukuviri chine misoro muviri.
Munorevei apa vamoyo?
Zvazvinongoreva ndezvekuti dambudziko guru rinouya pakunge tisisina kugutsikana nekuti Potras ichakwanisa kuchengetedza zviga zvevanhu zvayakabata kana ichinge yakuongorora zvakare kuti vanhu vari kuitei.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinongoreva ndezvekuti tasvika padambudziko rataigara tichitaura kuti tichasvika padambudziko iri tikatora nzira yatiri kufamba nayo. Naizvozvo Misa Zimbabwe inoramba ichidzokorora zvakare kuti mutemo uyu unoda kuti uvhenekwe kushandisira kuburikidza nenzira dzakawanda kuitira kuti utarise zvakare kuti pane kupokana kwemabasa ari kuitwa nePotras anovachavhiringa utano hwezvayakapfimbika muhana mayo zvainopiwa zviga kuti irambe yakapfimbika.
Munoonawo sei iyo kambani yeGVG?
Tichitarisa kambani yapiwa basa rekuita izvi, isu semisa Zimbabwe chatinokurudzira, munoziva tinoparura urongwa hwatinoti Transparency Index assessment inotarisa kuti pane kufamba kwakachena here pakufambiswa kwemashoko zvikurusa kana mabazi ehurumende kutsvaga mabasa anofanira kuita zvinhu zvayo zviri pajekerere. Isu vemisa Zimbabwe tinoramba tichitsinidzira kuti nhau dzekutaurwa zvakasununguka, nhau dzekuchengetedzwa kwemashoko evanhu, nhau dzekupiwa urongwa pachena access to information wakakosha kuti vabudise kuti basa iri rakafambiswa sei kusvika rasvika parasvika vachizopa kambani yakubata basa iri.
Saka poitwa sei?
Dare reparamende rofara unge richiongorora kuti chii chaitika kuitira kuti tive nevimbo mabasa anoitwa nemapazi ehurumende.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunare kuBritain. Hurumende yeBotswana inoti yave kumhanya mhanya kuitira kuti ione kuti chibvumirano chekuchinjana vasungwa chainacho neZimbabwe chazadzikiswa, kuitira kuti vasungwa vayo gumi vari majeri emuZimbabwe vanopedzera mitongo yavo kunyika iyi. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Muchiziviso chavakapa muparamende yeBotswana nezuro, gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vaThomas Kagiso Musi vanoti bazi ravo ratora danho iri mushure mekuzvionera pamuno sefocha kuti majeri emuZimbabwe akazarisa kufurikidza mwero.
Takafanira kuona zvizvarwa zveBotswana zviri mumajeri emuZimbabwe zvadzoswa kumusha nekukurumidza. Mamiriro ezvinhu mumajeri emuZimbabwe haana kunakira zvizvarwa zveBotswana zviri kupika jeri muZimbabwe.
Panguva iyo nyika pasi rose dziri kurwisana nematenda anotira COVID-19 neremonkeypox ayo anopararira nekukurumidza pakaungana vanhu. Vamusi vaenderera mberi vachiti kusiya zvizvarwa zvenyika zviri mumajeri emuZimbabwe zvakafanana nekuti zviri mumukanwa mamupere.
Zvirwere zvakafanana neCOVID-19 nemonkeypox iri kunzi yasvika hazvidi vanhu vachigara vakamanikana.
Bazi ravamusi rakatuma chikwata chenhumwanhome icho chakanga chakatungamirwa nekomishina wezvemajeri munyika ino Zvare Daina Marate kuzoongorora magariro akaita vasungwa mumajeri emuZimbabwe pamwe nekuona kuti vasungwa vari kubatsirwa sei vari mumajeri aya kuitira kuti vasazodzoka kutirongo zvakare. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari murongi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti ZemuJustice Fatendai Mbofana vanoti havaoni zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 453 zviri kupika zviri mumajeri emuBotswana zvichibvuma kuti zvinopedzisira zvikamu zvemitongo yazvo zviri mumajeri emunyika.
Tinozviziva isu kuti majeri edu emuZimbabwe acho naiwowo ane nyaya. Pamazuva mashoma apfuura takatoona zviri kuitika kuchikurubhiko kuti munotoita sezvikepe zvekare zviya zvaitakura maslaves kanotiti nhapwa dzichibva kuAfrica dzichiendeswa kuAmerica. Vanhu vakaita kura mujeri so kunge masaga.
Studio 7 na ukwanisa kuonzwa diwe reve majeri munyika reZimbabwe Prisons and Correctional Services sezo mkuru we majeri Commissioner General Moses Chovu kana umuta urweboka iri sezo vanga vasingadaire nharembozha dzavo kusvika ataenda pamhepo. Zvichakadaro vamusi vanoti kunze kwekuzara kwemumajeri munyika kune zvakaona zvakanaka zviri kuitwa nevanochengeta vasungwa munyika maringe nekururamisa uye kugadzirisa remangwana revasungwa. Vamusi vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kutanga kudzidzisa vasungwa vavo kurima, kusona nekupfuya zvipfuyo zvakasiyana-siyana senzira dzekubatsira vasungwa kuitira kuti vave neramangwana rakajeka.
Sezvo Botswana iri nyika inotenga zvekudya zvayo kunze kwenyika, urongwa hwekudzidzisa vanhu kurima hungabatsira nenzira dzakawanda kusanganisira kuti nyika ikwanise kuzviriritira. Vanochengeta vasungwa kuZimbabwe vanovadzidzisa kurima, kusona uye kupfuya. Izvo zvinhu zvakanaka kwazvo nokuti vasungwa vanobuda muchirongo vave neruzivo rwokutsvaga mari narwo.
Mukwedza nekuzvipira kuona nekudzamisa kudyidzana kwevachengeti vevasungwa mugungano renyika dziri kuchamhembe kuAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC, kwakaumbwa komiti yemajeri kana kuti SADC Corrections and Prison Subcommittee muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reTasmani muAustralia ndo ravere kutanga munyika iyi kuwedzera makore ekuti mwana mudiki akwanise kuendeswa kujeri kubva pamakore gumi kusvika pagumi nemana. Izvi zvatambirwa nevanhu vakatanga kugara munyika iyi kana kuti indigenous groups uye vanorwira kodzero dzevanhu. Zvapawo kuti vanhu vemunyika iyi vakurudzirewo mamwe matunhu emunyika iyi kuti aite zvimwe chetezvo. Vana vanosvika mazana matanhatu vari pamakore ari pakati pegumi negumi nematatu vanonzi vakaendeswa kumajeri mugore rapera. Mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vanoti hakuna anoziva kuti hondo yekurwiswa kwenyika yavo neRussia inopera riini, asi vanoti mauto enyika yavo ari kumira semvumba mukurwisa kuti dunhu rekumabuda zuva kwenyika iyi risatorwe nemauto eRussia. VaZelensky vakataura mashoko aya pavideo mashoko avakatura kunyika yavo nezuro manheru. Ukraine inotiwo mauto ayo akwanisa kumanikidza Russia kudududza mudunhu reKherson riri kuchamhembe kwenyika iyi rakapambwa hondo ichangotanga. Pane kurwisana kwakasimba kunonzi kuri pakati peUkraine neRussia muguta reSyeverodonetsk. China iri kurudzira kuti paitwe nhaurirano dzekupedza hondo iyi. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navalenmo Munangu, mukuru wesangano reYouth Decide Zimbabwe, nezvezvirongwa zvavari kuita mukusimudzira vechidiki.
Ichokwadi tine zvirongwa zvemayouth zvatakatanga, zvirongwa zvatakaparura nevechidiki zvatiri kuita iyezvino. Pari zvino takaparura chirongwa chino chatingatiito pachirungu chinonzi icho Engaging Communities Empowering Youth.
Munenge muchishanda nani kana kuti nemasangano api?
Tiri kunyanya kushanda isusu nemayouth ari muutungamiriri. Mayouth akavamba maorganization, mayouth ari kushanda nemapoka akasiyana siyana. Mayouth ari muzvikoro vatingati vanotungamirira vadzidzi ndoo vatiri kunyanya kushanda navo pamuchirongwa ichochichi.
Kose makafunga kuparura chirongwa ichi?
Ichi chirongwa chakauya mushure mekunge taona kuti vechidiki havasi kunyatsa kunzwisisa nyaya dzemutemo, nyaya yatingati constitutionalism, havadzinzwisisa idzodzo nyaya dzeconstitution kuti vanokwanisa kuishandisa sei mubasa ravo ravanenge vachiedza kuti zvinhu zviitwe zvakanaka kana kuti vanoedza kushanda kuti zvinhu zvigadziriswe zvakanaka. Tikaona zvakare kuti vechidiki havanyanyi kunzwisisa zvakare nyaya dzekugona kutungamirira mapoka avanenge vachitungamirira iwayo, dzatingati isusu leadership and governance pachirungu, kutungamirira mapoka avo avanenge vachitungamirira iwayo. Saka tine hurongwa, tine zvatakagadzira zvatinovaunganidza tobva tatsanangura nekunzwisisawo kwatinoita.
Pane vamwe vamunoshandawo nawo here mukudzidzisa vechidiki muzvirongwa zvakadai?
Tinodeedza vatingati maexperts, vanhu vakazvidzidzira kana kuti vanhu vanogara vachizviita zvekutungamirira maorganizations, vanhu vanonzwisisa nezvemutemo, magweta anoshanda nemapoka akasiyana siyana nevanoshanda nemaorganization akasiyana siyana nedzimwewo nyanzvi dzezvemutemo. Munoziva kuti mutemo kune vanotounzwisisa asi vasina kumbobvira vakaudzidza nenyaya yekuti vaiuverenga. Saka ndo vamwe vanhu vatinotora ivavo. Then totaura nyaya dzesocial accountability, nyaya dzinoenderana nezvekushandiswa kwemari mukati menzvimbo dzatinogara. Sezvamunoziva kune inonzi devolution. Devolution tikutaura nezvekuti kutorwa kwemasimba achiendeswa kumatunhu. Saka masimba iwayo ari kumatunhu, matunhu ane mari dzaanopiwa kuti ashandise, angava malocal authority, angava maprovincial councils, vane mari dzavanopiwa.
Saka chinangwa chenyu ndecheyapa?
Tikuda kuti tinge tine vechidiki munzvimbo yega yega vanenge vachizonzwisisa kuti chinonzi social accountability chii, chinonzi good governance chii. Mari dziri kubva kuhurumende dzichipiwa malocal authority, makanzura dziri kuzoshanda sei, dziri kushandiswa nezvei, uye zvadziri kushanda zvacho ndizvo zvinonyatsokudiwa here mukati menzvimbo iyoyo. Nekuti pamwe pacho tinoona taakuita dambudziko kuti mari yauya munzvimbo asi vekanzurwa nezvavakaronga, asi pane atingati maproblems kana kuti zvimwe zvinhu zviri kunetsa, mamwe machallenges ari mukati menzvimbo zvinetso zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe. Asi nekudawo kuti vekanzuru vane atingati isusu master plan.
Mungatsanangura here ipapo vamunango?
Vane gwaro ravo ravakanyora ravasingadi kuchinja. Saka tiri tichakupa mukana wekuti vekanzuro vashande nevanhu kunyanyanya vechidiki vanonzwisisa kuti mari dzinofanira kushandei, zvii zviri kunetsa munzvimbo ino, uyezve nyaya dzecorruption. Munongoziva kuti nyaya dzeuori dzapfunya chibokoto munyika ino. nyaya dzeuori dzirimo muhurumende, nyaya dzeuori dzirimo mapoka akasiyana siyana, nyaya dzeuori tinoona dzirimo mumakanzura. Saka tinoda kuti vechidiki vange vachinzwisisa nyaya yatingatisisu budget analysis.
Vanenge vachida kuona chiya?
Kuona kuti mari dzakapinda kana kuti mari dzatakatanga nadzo gore rino sekanzuru dziri kushanda zvakanaka here? Kana mari dzodzo dzisiri kushanda zvakanaka, chichi ngepapi chaipo parikuita kuti mari idzodzo dzisashanda zvakanaka? Mari iri kushotera papi? Saka tinenge tichida kuti mayouth anga achizonzwisisa zvinhu zvakaita saizvozvo, kunzwisisa nyaya dzemabhajeti, kunzwisisa nyaya dzekutiwo mayouth kana ane pfungwa dzavanofunga vanokwanisa kunyora atingati mawhite paper. Freedom of thought yakanyatsokuiswa mubumbiro redu remutemo, kuti kana munhu ane zvaanofunga kuti zvinoda kuti zviitwe munzvimbo, munyika, kana kuti nerimwoboka, anokwanisa kurinyorera achiratidza pfungwa dzake. Zvakatobvumidzwa izvozvo nemutemo wenyika inoiyi, inova constitution yeZimbabwe.
Mukuru wesangano reYouth Decide Zimbabwe, Valenmo Munangu, vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unoti pasina.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatipedzisei nyaya yebarika tichinzwa mashoko evamwe vatereri. Tochienda kuHonde Valley uko tinzwe pfungwa dzevamwe mukoma variko.
Makadi iko waHwande, ndinoitwa vakadzo ndogara kuHonde Valley. Barika harina kumbonaka Mwari paakasika Adam naEva, akamupa mukadzi mumwe chete. Kuratidza kuti Mwari akanga atori nesimba rekungachitokwanisa kusikira Adam madzimai akawanda. Saka akamusikira mukadzi mumwe chete kuratidza kuti iye ndiye anomukwanira. Tikatarisa vana Soromoni nana David wakanga vine vakadzi wakawanda, chivi chavakatoita chiya pamberi paMwari. Ndosaka makazoona David paakaona kuti chivi kuva kuita vakadzi wakawanda, vakadziwo akazovamaintaina asi asikazopindi kwaari. Mwari anongokurudzira kuti murume mumwe chete nemukadzi mumwe chete.
Kupedzisa chirongwa chedu uye kuvhara hurukuro pamusoro pebarika, ngatinzwe kuna amai vanoti zvebarika izvi aiwa.
Wakati tiriko takatarisana nebarika, barika harina kumbonaka. Tii mukazviongorora kuti pabarika ipapo zvinoitika pabarika hazvifani. Kuti ukaona varume vazhinji vanokurudzira barika inhau dzemungu, vamwe vanototora vakadzi vavo kuti vavashandire. Tikatarisana nezvimwe zvitendero, vakadzi ivavo havaendesi kuchikoro kuti vadzidze zvakanaka, vaone zvakakoshera upenyu hwavo. Vanoona sekunge murume ndiye akakosha, vanobva vamuona saMwari. Izvo mushoko raMwari hazvitenderwi. Murume haasi Mwari. Handisi kuti varukadzi havasaremekedze varume vavo, vanofanira kuva vane ruremekedzo kwete kuzomuona saMwari. Zvatosiyana ipapo. Naizvozvo vakadzi vavo vanenge vakutorwa kunzi vashande vachiita mabasa akasiyana siyana. Dzaandiro zhinji dzaakuenda kumurume uya chake ndechekungozhati. Madzimai aya anenge achiita basa rekuita basa iri. Pedzezvo totarisa zvekare zvinofanira kuitwa muwanano, kuti vari kuzadzikisa here zvinodiwa namadzimai aya. Toona kuti vari kutokonziwa. Naizvozvo barika harina kutombonaka kana zuva rimwe chete. Kunyange vanoriita vainadzo idzo mari ine ruchiva chete chete, panenge pasina. Saka barika harina kunaka zvachose, harina kana.
Saka pabarika pane anofara here neasingafari? Pabarika pane anodzimbikana here amai, kana kuti kuwirirana kwemurume nevakadzi vake?
Anonyanya kudzimbikana mukazviongorora pabarika munhukadzi. Hapana kana mukadzi mumwe chete anofarira barika. Asi vanozongopinda mariri nenyaya yenhamo, nenyaya yekuti dzimwe nguva zvatopo hapana chauchaita, unongozvigashira zvakadaro. Asi takazviongorora tikadzamisa ndangariro, kunyange tichitarisa mushoko raMwari, barika mundimo muri kuitwa chiwi chikuru mukati imomo. Nekuti madzimai aya achazogumisidza akuita zvisiri izvo zviri mukati mewanano,
nenye kuda kutsvaga chinowafadza. Saka nini kwandiri ini semudzimai ndinotibarika rina kunaka.
Asi amai, munonzwa vamwe vanoshandisa mavhesi emubhaibheri chairo vachitsigira nyaya yebarika, munotii nazvo, munotii kwavari?
Vanoda kufananidza barika vachiritora nezviri mukati mebhaibheri vanenge vachinyepa, nekuti bhaibheri rinoparidza zveshoko ramwari kubva kuna Genesis kusvika kude kuna Revelation. Panenge pachingoparidzwa zveshoko ramwari chete chete, kwete zvinoparidzwa zvaakutaurwa zvekuda kutofadza iwo nyama dzavo. Bhaibheri harifadzi nyama yemunhu. Bhaibheri riripo pakuti isu mweya yedu izwe nezororo, nyama ichaora. Tinenge tiripi pazuva reperero. Tikatarisa zvekare muchoko ramwari, panenge pachitaurwa nezve mukadzi nemurume, panenge pachitaurwa zvekereke yaJesu. Na murume anenge achitaurwa anenge ari iye Mwari. Mwari anowa kuti zvekare iye Jesu Kristu, unowa zvekare Mweya Mutsvene, nekuti zvitatu izvi zvinobatana kugadzira chinhu chimwe chete chinowa iwo Mwari vari kumusoro kudenga. Saka vanhu vasasanganise zvenyama nezveshoko ramwari, hazvisi zvakasangana, nekuti barika kufadza nyama, hatisi kufadza mweya.
Nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi pamwe nekuvhara nyaya iyi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudhiyo enyu paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vari kutsvaga murayiridzi wechikwata chenyika cheMawarriors, kunyange hazvo Zimbabwe isasatenderwe kutamba nevekune dzimwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata basa remutungamiri weZifa vaGift Banda vanotisangano ravo riri kutsvaga murayiridzi acharuka chikwata cheMawarriors vachigadzirira kuzodzoka munhabvu yepasi rese.
Tisaisa macoaches because it's really important kuti tivaise kuti vagare vachi prepare kuti kana tadzoka kunotamba hati vanenge vakuziva kuti vari papi in terms of kuita basa.
Vabhanda vanoti vatotumira matsamba ekushedzera musangano weZifa board wekukurukura nezvenyaya yemurayiridzi weMawarriors iyi. Aimburayiridza Masvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti pfungwa idzi dzakanaka zvikuru.
Zvakakosha chose kuti coach uyu ave anenge achitarisa vatambi vari kutamba muPremier League iri muno muZimbabwe izvezvi. Vopota vachiti paya paya panenge paine team ePremier League panenge asiri kutamba, wounganidza maplayers vachioneka kuti vari kutamba sei kana kutoita mafriendly netimu dzacho idzodzo dziri muPremier. Bhora rinoda kugara vanhu vachingogadzirira.
Vabhanda vanoti ivo pachavo vari kuda murayiridzi wemuno, asi musangano ndiwo uchabuda nechisungo chimwe chete.
Tinenge tichida murayiridzi wemuno because ndivo vanhu vatofanira kuti tivape mukana kuti varatidze kuti nyavo vanogona.
Asi vaibvisa chigaro weZifa Mashonaland East uyezve vaive nhengo yeZifa board vaFrancis Zimunya Nyamutsamba vanoti zvoda kuitwa neZifa izvi kutambisa mari.
Imba inovakwa ichibva pasi kwete kubva kudenga. Tinofanirwa kuzvibvunza isu kuti ko purpose ye national team coach ndei, kuti basa ra national team coach nderei.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu, apo vakadzinga board reZifa raitungamirwa navakamambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Gweta renhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali vaJob Scala vanoti varikuda kuti panyatsoburitswa ongororo yekuti vakapondwa sei zvekusiya mutumbi wavo wave muzvidimbu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzi.